Nesuo tasangana nemashoko iwayo isusu tinoti tinenge takavamirira kuno kulandano tine zvatinochema nazvo kwavari zvikuru sei nyaya dzekutyora kodzero dzevanhu muZimbabwe saka tiri kuronga kuti tinge takavamirira tichitaridzira
kana muchiti nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu ndedzipi chaidzo mungapa muenzaniso here ipapo
tingatotangira kugukura hundi chaiko kuma80s tozoti panguva yese panoita maelections pane vanhu vanopondwa vanokuvadzwa vanoita sei vanosungwa kana kwava kutaura zvemazuva ano chaiwo chaiwo tinoona kuti kune vanhu vakasungwa vakaita sana Job Skala ane mazuva anopfuura mazana maviri nemakumi matanhatu akasungwa ari mujere asati pasiri kutaridza kuti mhosva yake inopera kutongwa riini totaura futi nezvevanhu vakapfurwa muguta reHarare nemumwe maguta kunana 2019 ne 2018 kozoti pane vanhu vanoedza kutaura vachitoropodza hurumende vana Hope Chingono vesau vanosungwa nenyaya dzisina kodzero ndo zvinhu zvatiri kutaura tichiti vamunangagwa vanotyora kodzero dzevanhu muZimbabwe nenzira dzakasiyana siyana
asika vamwe vanogona kuti ko madii kuenda kumuzinda weZimbabwe nezvichemo zvenyu izvi pane kuratidzira
kumuzinda weZimbabwe tinogara tiriko taitovako nechina chapfuura chinoiti musi wa16 March tinogara tiriko asi hazvina zvazviri kutadza kuti havasi kutiteerera ndosaka takuzotaridzira kutaridzira kuita kuti ruzhinji rwevanhu pasi rese vazive kuti kuZimbabwe kwakamira sei
ko iko kuhurumende yeBritain yacho muri kurongawo here kutaura navo
hongu zvinhu zviri mugwara izvozvo tanga takangomirira kuti tinzwe kuti vamunangagwa vachakokwa here tichaita zvatakaita pacop26 zvokuti tichanyorera hurumende yeBritain toedza futi kana kunguva ichibvuma tiite musangano navo tovanyorera pasi zvichemo zvedu zvinhu zvatinotarisa zvatinoti izvi ndozvakashata zvingiitwa navamunangagwa muZimbabwe